News of the United States Government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 28 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference rinoti kereke yavo ichatevedzera zviri mubhuku dzvene mukubata vanhu vanorarama nemukochani. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti Britain iri kuronga ramangwana rayo mukutanga kudzika nzira nemikana yokudyidzana neZimbabwe mune zvamabhizimisi. Rimwe zvesangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira hurumende kuti itarisise nyaya yekuti vana vechikoro vasabhadhariswa mari yedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remabhishopu ekereke yeRoma reZimbabwe Catholic Bishops Conference rinoti hariwirirani nekurudziro yakapiwa kumabhishopu nemutungamiri wekereke iyi Pope Francis ekutambira nekuchatisa mukereke vanhu vanoita zveungochani. Mutauriri weCatholic Bishops Conference Baba Travis Moyo vanoti mabhishopu akataura zvinoenderana nedzidziso yekereke vachiti basa remabhishopu nderekuona kuti kereke nevatendo vayo vanoita zviri mubhuku dzvene. Svondo rapera, Pope Francis vakazivisa kuti kereke yavo yava kubvumidza vafundisi vayo kuropafadza vatendo vayo vanorarama muupenyu hweungochani. Nyaya yeungochani inyaya iri kunetsa mumakereke nezvitendero zvizhinji pasi pose. Kereke dzeRoma zhinji muAfrica dzakaratidza kusafara nedanho rakatorwa naPope Francis, zvichiratidza kuti nyaya iyi ichanetsa zvikuru mumakereke emuAfrica. Father Moyo vanoti hapana zvakaipa pane zvakataurwa namabhishop, vachiti hazvinei nezvematongerwo enyika.
The dicastery of the doctrine of faith rakapa rogwaro rwaidzidzisa nezvezvikomborero. Pagwaro iri vakadzidzisa kuti zvino zvinogona kukomborerwa vanhu vanogona kukomborerwa, uye nevanhu vanorarama dzimwe nguva zvisingatenderwi nekirike, kana vaine chishuwo chekuti vapiwe chikomborero vanogona kukomborerwa. Izvi zvakaita kuti vanotora nhau vafunge zvakawanda nezvedzidziso yakagamuchidzwa iyi. Vazhinji vevanhu vakabva vaona kunge kereke rashandura dzidziso yaro yepasi chigare maererano nevaya vanorarama upenyu hweungochani.
Father Hove, vanhu vakatambira sei mashoko aPope Francis nemashoko eZimbabwe Catholic Bishops Conference?
Chakaona mareactions evanhu vakasiyana siyana panyaya yakabudiswa. Vamwe ndivo vaibuda vachiti kirike razovhuma kuti vanhu ava vakomborerwe. Mukukomborerwa uku ivo manzivisiro avo aive yekuti kirike razovhuma kuti vachatise. Chikomborero chaachakuenzaniswa nekuchatisa. Asi patinoverenga rugwaro rweCDF zvatinonyatsoona ndechekuti runoti pavanokomborerwa hakusi kukomborerwa ukama hwavanogarisana muungochani hwavo, asi kuri kukomborerwa munhu anogona kugara ari mukati meukama ihwohwo. Kwete kuti vaviri ava vochiuya pamwe chete vachiti tinokumbira kuti mukomborere ukama hwedu, izvo kereke arigoni kuzviita. Nekunga tsamba yakabudisa iyi yakasakisa kuti mabishop edu emuZimbabwe achiona confusion yanga yapo ade kutsanangura nekudzidzisa nekubatsira vanhu nekuvapa gwaro rezvinhu sezvinoonekwa nekirike.
Father Ove, iyo Zimbabwe Catholic Bishops Conference inotii muungatijekesera here?
Mabishop anoti rugwaro rwakabudiswa harusi kutaura nezvekuroorana kwevanhu vanogara muungochani, kutaura nezvekukomborerwa kwezvinhu nevanhu. Pane vamwe vanhu ivavo vanogona kukomborerwa ndevaya vachingati vanogara muungochani, vamwewo zvekare vanorarama muukama usina kutinakei sevari pabarika nevamwe vanhu vakadaro. Saka mabhishopi anoti iyo ngativerengei rugwaro tirinzwisise tizive kuti tinotaura nezvezvikomborero. Nyaya yeungochani inobatwa murugwaro iyi izondiperiferi. Asi mabhishopiwo achiona confusion yatoitika nechekare anoti iwo for pastoral reasons muno muZimbabwe hatigoni kukomborera vanhu vari muukama weungochani nekuti zvingazopa dzidziso isiri iyo yekuti kirike raakukomborera ngochani. Nofunga ndo mamiriro edzidziso yekirike kuti vanhu ngavanzwisise.
Sei mabhishopu atora chimiro ichi, Father Hove? Anotya hurumende here? Ndezvematongero enyika here?
Pakusika panhano iyi mabhishopi haasi kutya mitemo wenyika uye zvekare haasi kutya hurumende. Vari kungodzidzisa vachitarisa dzidziso yekirike rekatorike yekuti hazvigone kuti vanhu vanorarama upenyu hwengochani vabatanidzwe nekirike zofanana nemuchato. Ndo zviri kurambwa nemabhishopu. Uye zvekare kukomborera kwevanhu vari muupenyu hwengochani kunopa kana kutsizopa mucherechedzo wekuti kirike rashandura dzidziso yaro, rashandura maitiro aro. Mabhishopu anoti aiwa, ngatisamboedza kana kukomborera, tingadaro tikakanganisa zvitendero chavakawanda. We may cause the scandal.
Avo vange vari mutauriri wesangano reCatholic Bishops Conference, Baba Travis Moyo, vari parunare nestudio 7. Ndine urombo kuti ndambovashedza kuti Father Hove ndiFather Travis Moyo. Ticharamba tichikuunzirai zviri kuitika maererano nenyaya iyi mumazuva anotevera. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Britain iri kuronga zvamangwana maererano nekudyidzana kwayo neZimbabwe. Britain inoti yava kukwiridzira nyaya yokudyidzana kwayo neZimbabwe munyaya dzezvemabhizimisi nokusima mari muZimbabwe, uye ichiti iri kutsvaka nyanzvi dzinogona kuibatsira kuti zvirongwa izvi zvibudirire. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vanoti danho ratorwa neBritain iri harinei nekutambira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi rine chokuita neramangwana reBritain sezvo kudyidzana kwayo neZimbabwe kucharamba kuripo kunyange vaMnangagwa vakabva pachigaro.
Panyaya yeBritain neZimbabwe kudyidzana kwayo kunyanyanya yamabvunzayo yokuti Britain vanenge iri kuda kuprioritiza kana kuisa pamusorosoro nyaya dzemabhizinisi nenyaya dzeinvestment muZimbabwe. Indinonatso kuti inyaya yekuti ichatonatso kutaurika zvakanyanyisa kubva even muna 2024. Asi kana takuitarisisa tinoongorora tichiti nyika dzokumavirira dzokuwesidzo kana dzichitarisa nyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika vanonyanya kutarisa zvinhu zvitatu zvakawanda zvino zvavanotarisa zvitatuno zvakanyanya kukosha. Vanonyanya kutarisa nyaya yedhemokrasi, utongi hwejekerere, vanowanzo kutarisa futi mabhizinesi interest netrade yatiri kuonai, asi vanowanzo kutarisa futi ushamwari vanoti maalliances. Saka apa maonero angu zvangu ndoona sekuti Britain aisi kunyanya kukoshesa zayo democracy zakanyanya asi apa varikuda kukoshesa business interest azvishamisi nokuti nyika zvinji dzokumavirira izvo dzinokoshesa business interest kazhinji kuti what are their interests vanobenefita chii makambani avo
saka Britain chii chairi kuda uye chinangwa chayo chingava chei Dr. Mahembe
Kadakadaka Zimbabwe, tunoziva kuti Zimbabwe yaka komborerwa nema minerals more than 60 minerals. Saka komborerwa pa nyaya iyo. Saka Britain ingada kutiwo mabusiness ayo anobatsirika nenyaya idzodzo. Tinozviziva zvekuti agriculture muZimbabwe. Britain vanonatso kutozviziva nokuti vane hama dzavo zhinji dzakanga dziri muno pavakanga vakapamba Zimbabwe vanotozviziva kuti climate yemuZimbabwe inogona kuti agriculture inatso kuita zvakanaka zvirimwa zvinobuda zvakawanda uyezve productivity is very high. Saka havasi kuda kunyanya kudisengage for a long time nokuti ukadisengage for a long time dzimunguva panozoshanduka zvinhu unenge uri kure saka vanoda kuramba vari padhuze saka ndiri vasi kuti apa vakakoshesa zvakanyanyisa business interests.
Dr. Mahembe, tingati Britain iri kuedza kutambira zvakare vamunangagwa here sezvo tatichiona sokuti havasi kunyatsowirirana tingati apa kuda kutsvaka ushamwari navamunangagwa here
ichokwadi kuti vamwe vanogona kuti saka Britain zvaya kudzoka kudai zvinoreva here kuti yakutambira utongi hwamunangagwa zvendingangotaura panyaya yende kuti ivo veBritain vanotozviziva kuti vamunangagwa izvozvi varenge vakusevha yatinoti last term kunyanya nebumbiro romutemo saka vazhinji kana vachiita mabhizinesi havaiti bhizinesi vakafokasa only ne 2 terms kana kuti 10 years vanototarisa kumberi 20 years 50 years so saka ndoona sokuti varenge vakutokakuletawo vachitoona kuti chero vamunangagwa varipo zvako kusvika muna 2028 asi Zimbabwe icharamba iripo beyond 2028 saka zvitori nani kuti vave varipo vachitoona vari padhuze machanges ari kuitika nokuti kazhinji sezvanambotaura kazhinji disengage for a long time nzvimbo iyoyo inotorwa nomumwe munhu vanhu vanowanza kuti kwai nature does not want a vacuum saka ndoona kuti Britain vakutoona kuti vakasa vari padhuze China inotora mukana iyoyo mamwe even South Africa iri kuzama kutora mikana iyoyo kuti vave muZimbabwe vava vanobenefita muZimbabwe saka this for me it's a purely a business transaction vanoda kumeka sure kuti vanogara vari padhuze kuti vabenefite vose nyika nokuti maeconomy zvese zvokuwesi zvaka zvinotemba nebusiness business drive economics zvotozikamwa saka kuti maeconomies aite zvakanaka it has to be good for business saka ndoona kuti Britain yatora a good stance kuti let's go for business interest in Zimbabwe.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Zimbabwe iri pakati peurongwa hwekukwezva nyika dzekunze kuti dzidzidzane nayo kupinda zviri kuitika pari zvino. Bazi reZimbabwe Investment and Development Agency rinoti pari zvino munyika mune zvirongwa zvina zvemakambani kuBritain zvinokosha zvikuru mamiriyoni makumi manomwe nemanomwe nechidimbu chemadhora ekuAmerica kana kuti US $77.4 million. Wandu hwezvizvarwa zvemuZimbabwe zvashanyira nzvimbo dzekutandarira mumatunhu akasiyana enyika hunonzi hwawedzera panguva yezororo reChristmas kana zvichienzaniswa nemamwe makore apfuura uyezve dzimwe nzvimbo dzekugara dzinonzi dzanga dzakazara. Pakuziya nyaya iyi Tavo Kanyuve weStudio 7 ataura nemutungamiri wesangano reEmployers Association of Tourism and Safari Operators vaClement Mukwasi.
Mwakaoni zini tuye gorea 2023 tuona tuwana jinji waka famba waka uya nana Victoria Falls kajinji wai famba wari muuri waka siyana siyana tinyuma tera waka siyana anirichikuru yewa nawajiki wai famba pa utinia majao wachuya kuzoona shikwane shimizuwewe shirimini kamuno mea Zimbabwe chitarifa gorea kapera 2022 le gorea rino 2023 chikuna ni gorea rino wanduwa uya kuzoshanya waka wanda shikuru darikawa waka uya gorea kapera
chii cha konzera msiano uyu
chini chikonzero cha konzera tuwanu wanyanyo ufamba goreno ndichikuti goreno wanawaka gona kushanda uchwana mari varimu jitoro niwana kwanza wane shanda mumu mamaini nilewe nyanja zekurima wakawana umari goreno yakaita kutuwa kwa nize kukoshe za kufamba wachuna mbira njimbo taka sena sena muno munyika jesha kare chikona di gorena kapele wanawaka wakata wanyazo buda kutambutika kwa wakai kutani kusungundu kwa wakai kwenye COVID wajini wangu wafata wale ni mali bakati chikiti kwa kwa nisa kutuwa kwa nile wale ni mali kubiza pati parisi kutuwa fambe
vashanya ava varu kufaku nshimbo tzipi
wano wawuya kuna kubitura fonsi wano wakanyanya kurulekira kunia wano baku harare ni wano baku bila wailo ni wano baku nana mchare ni waka siyana siyana siya risi kutare kubitura fonsi chete wano vashandi wako vashanyi wakawanda aziki nondi wosha kare ni matu unakafana na Eastern Islands kwa nana mchare uko nikuwa na kariba ni kuma topo kubla wae kutin chumbo tuzi nilanda rini bara nanya wana wakifara chikamari zao ni ama zao
sei pawanda vashanyi ve Zimbabwe
sei business retourism kushamba za kwata chite makoreza afura kuni kikuwa pinda shakanaka mwzewe zewa shenji pakuti wakanda wa chiti iwo kana gorelo pera kana watu kaza kwata nita mbeki zini mungu inda kunyisha kato hukula kunzewe nika wakafunga shukubatano nika matawa wachuya watu mapoka mapoka wachuya kuzofara wajika na mwotera wachito shiuna kita nesumewe tazuma niko matunga kata sana Victoria Falls
izi zino rewa ere kuti veku nzewe nika awana kuanda gorelino
wa nveku nzewe kwenye nika wano nyanyo farida olide ye kupira kwe kore ya tino vinyo ye ndio ya tino mabogu vizyo shi anora za kutila shanyo wano vizyo kwenye nika waka wande waliko ya mkuta edu ye kufara kuna wa mazimbabu edu kanshi indi kashi ndi wanita maolide na hiru achibuda kutivangati yu ile kuzeti Christmas vashi indi vese wano farida kufamba pa Christmas ni makaya kutu mkukura kwa avo ndio olide rain yuko zila skuru kuzo ili olide yu ndiyo ndio wakasa kwa jeko kripto saka mashingi wano famba kwa nguwa yoyo afrika kundepe nika kwa nini wapa mtu kupendele la kupira kwe gore ndo wachazo uya wapa kupira kwe gore ni wakanyo uriza kwa kwa ya umatu mibaya tukuna manamba hawa haka kura shukuri hawa wano babu kundepe nika
abo wanga wari wa Clement Mkwasi wanutunga mira sanganore Employers Association of Tourism and Safari Operators wa chitaura parunare na tabu kanyuwe we Studio 7 wari ku Victoria Falls. Rimwe zvesangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Union kana kuti ZIMTA rinoti hurumende inofanira kukoshesa zvedzidzo kupfuura zvairi kuita pari zvino. Vachangosarudzwa kuva munyori mukuru weZIMTA vaGoodwill Taderera vanoti hurumende inoramba ichivimbisa asi pasina chiri kuitwa pamusoro penyaya iyi vachiti hurumende yagara ine zvirongwa zvakaita se Basic Education Assistance Module kana kuti BEAM asi ichinetseka kuwana mari yokushandisa muchirongwa ichi.
Hapana uye kuti free education ndinoona sekuti ichi chinongova chinyengedza pwere. Unoona tisati taita maelections kwaiwanikwa kuchitaurika nyaya iyoyo yekuti vana vachadzidza mahara muzvikoro kubva ECDA kusvika pagwaro rechinomwe. Asi kana takatarisa zviri kuitika pari zvino paground tapfuura maelections pari zvino zvaakuratidza sekuti yaakuita nhende shure, hurumende yakudzokera kumashure. Hurumende yatongogara yanga ichibhadhara mari inonzi yeBEAM. Mari yeBEAM yanga ichibhadharwa nehurumende yanga isiri kubhadharirwa vana vose. Ndingangopa semuenzaniso wekuti chikoro chenge chine vana vanosvika nearly 3000 kwakuchibhadharirwa vana vanosvika 6 7 800 vebhimu. Asi mari iyi yanga yave nenguva isingabhadharwi. Kubva gore rakapera 2022 temu yechitatu mari haina kugona kubhadharwa kusvikira gore rino rasvika patiri kuti nhasi rapera. Chinova chiratidzo kana munongedzo wanga uchiratidza kuti hapana kwatiri kuenda.
Zvinozvitadzisa chii vataderera uye zano ramungapa hurumende pamusoro penyaya iyi nderipi?
Hatingangozoerekane rimwe zuva tongomuka tichiti takuchigona kubhadharira vana 3000 isi tatadza kubhadharira 6700 vatava takambosarudza tichiti vari pabhimu, uye tatadza kuvabhadharira kwematemu anotokwana mana, kureva kuti 2022 third term, 2023 yose ina matemo ayo. Saka hurumende dai yanga ichikwanisa yaifanira kuchiti iyo ishandise maresources akawandisa anova atinawo, kunyanya kana takanangana nezvicherwa zvomunyika nemamwewo atingati marevenue streams atinawo, kuti ichiita kuti zvivimbiso zvainenge yapa zviwanikwe zvichizadzikiswa. Pari zvino hatingamboti zvazadzikiswa, uye hatina chikonzero chakanaka chekufungidzira kuti zvichazadzikiswa. Ivo kana vanga vachimbotadza kwenguva yose iyi, vana vashoma vakasarudzwa kuti vapinde mubhimu.
Sokuona kwenyu vataderera, zvichaitika here kuti vana vachazoendawo kuchikoro vasingabhadhari?
Kuti zvichaitika here izvi, zvakutoda kuti paiswe musoro pamwe chete zvichienda mberi neatingati mastakeholders ose panyatsoonekwa kunzi kana zvichaitika zvichaitika sei, nekuti iye zvino zvikoro zvange zviri kutotadza kugadzirisa zvose zvinodiwa zvepachikoro, kubhadhara vashandi, kuvakiridza midhuri yanga yoparara, matenga, kutenga madeski, kutenga zvinoshandiswa mukudzidzisa kana mukudzidza, machoko nezvimwe zvakangodaro, nekuda kwekutoti hurumende yanga ichitadza kubhadhara bhimu. Asi vamwe vana vachibhadhara iyo yavanenge vakanzi vabhadhare vasiri pabhimu, ende havazi vose zvakare vana vanobhadhara mari idzodzo. Saka hurumende pamwe inotoda an all stakeholders approach yekunyatsoonesana kuti zvibudirire tozviita sei, tofambisana pamwe chete tichionesana tichiimplimenta zvichida zvishoma nezvishoma. Zvishoma izvozvo zvatinenge takambovimbisa pekutanga.
Ava vangu vari munyori mukuru weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare neStudio 7. Tina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezvedzidzo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio, mrisei. Ndopa munozoona achizotuka president, zvinonzi president avatuka. Iye ane mhosva dzake dzakaita kumatepeleni, ndiye anga ari mukuru wacho wasori V6 Brigade wakauraya vanhu kumidrenzi nekumatepeleni. Paizvozvi zvaakutungamidza machifu. Machifu wanga wasimupongo wechiyero, zvoda kuti ane machifu. Orait, rubatsiro wada kupa vanhu, saka umbopa machifu makombiyuta ina. Kombiyuta inotsvaga vanhu vakaurayiwa negukuraundi. Ngaaite zvinhu zvine musoro, zvinhu zvino zvakarongeka sapresidendi kuti zvitozvipera kuvashaudha manjivana.
Pastudio 7, anamukoma hwande, ndinokumbirawo mundisvitsirawo audio yangi kuna vamunangarwa kana kuna vaniki mangwana vakati hurumende yagadzirira kugadzirisa zvakaitika munguva yegukura hundi. Ini nemaonero angu ndinoona kuti inhema vamunangarwa takabva mumaelection muna August, asi vaiputsa zvivakwa zvairatidza vanhu vakavigwa panguva yegukura hundi vechizviputsa, chero chikavakwa sei vaifuma vatochiputsa. Saka icho uyoyo mucherechedzo kuratidza kuti vamunangarwa havasati vada kubvuma, kungototaura mashoko anorwadza kuvanhu vekumatebhiriland kuti vango vafungidzisa zvinhu zvavakaita zvinotorwadza.
Pastudio 7, makadii vateereri navashamarari. Ndinotenda kuyambuswa pahoridhei yakakuru kudai. Hatichanoshorai hurumende yedu. Hurumende yedu ino kuvakira pamuromo zvairi kutaura kuti marodhi yakagadzira sema accident achingoramba achiitika dene yaedzawo kugadzirisa ipapo kana kutonyarira nezvazvo vaendirire mberi nokuba kwavanenge vachiita kwete kungonyangadza vanhu nokutaura zvisina nebasa rese vanhu vari kurasikirwa noupenyu nokuda kwemarodhi asina kunaka asi vari kutaura kuti marodhi akanaka kuiti hairi ukoko muzimbabwe chaimo chaimoka hamuna vatungamiriri dino mwari atiwanisawo vatungamiriri vakanaka vanoitawo kuti nyika ienderere mberi
kunyepa kuti zimbabwe inotambura zimbabwe haitamburi asi kuti vatungamiriri hwedu ndohwa hwakafa pfungwa shuwa munondotenga makombiyuta ekutengera madzishe kuti zvanzi vatora kuti vafamba vachinzwa kuti chii chakaitika panguva yekukura hundi asingazivi zvakaitika ndiani panguva yekukura hundi yacho ivo madzishe acho vasati vatowana makombiyuta acho vari kutoziva zvakaitika nechekare nekuti zvinhu zvakaitwa zvaiitwa masikati zvinhu zvinotozikanwa zvakanga zviripo zvichitoitika kochoda kuongororwa chii nhau iripo inotozikanwa nevakanga vakakonzeresa vacho vamwe vacho vatorimo mukati mehurumende ndivo vari kutotiitira futi miguku rahundi kadizira vanhu ivavo ngavangobatwa ndochete zviri kudiwa hapasi kudiwa makombiyuta hapasi kudiwa makombiyuta panhau dzeguku rahundi pari kungodiwa bedzi kuti vakapara mhosva vabatwe kana vachitongwa votongwa kana vachiripa voripa
wakatombotora munzura wakatora maofisi yakwana tsvangirai akaita zvose akapiwa dzimota nezano akaitiwa zvipi asi hapana chakabuda iye zvino uripi munzura wangofanawo nini mbuya mbiri hapachisina iripo wangowo munhu boi masaka ndozvichaita chavamuzvo chavamuyu muchamuona zvaachaita pamberi apo muchaona kuti zvinogumira kupi saka nivakuru vakati rega zvipore zvakabva mukutsva muregei akadaro uchaona kuti mangwana unenge apapi
hapana kana chinhuwani chavanombogadzirisa pakuita nzegori rino inopfumbuzirwa kuti mpatikuka ivo zvavagara vachingotaura makore ese vanopera gore penzi vanongotaura kuti chinja upfuu chinja tione zvimari hapana zvinozikana ngavape vanhu zvinhu zvinhu zvavo kana nyika kavi kumuti zvavanhu vakwanisa kutonga nyika tonga nyika vasina kutsinya votsinya wo vanoitira kugwana ngavape vanhu vatonge nyaa
mangwana nakanaka mhuri yezimbabwe pastudio 7 ya tati titaurewo panyaya iyo yeguku rahundi iri kunzi madzishe akapuwa zvikwanisiro zvekuti atambe nyaya yacho kutaura chokwadi madzishe ngaarege kumanikidzwa panzvimbo dzaasingakodzeri one madzishe edu agara ari munezvepolitics ari kusapota bato riri kutonga ndochinhu chokutanga two madzishe achadzvanyirira vanhu nokuda kwesimba ravo izvozvo tozviziva kubva tichigara munyika kuti madzishe chero mukada kuti mutaura zvamunotaura vanongopikisa vozopedzisira vaita solution yavanoda ivo nekuda kwesimba rano plus vanhu vakawanda vanohla kupindura kana kutaura zvavanoda kumadzishe nekuti anoziva kuti anozodii anomakwa madzishe ngaabude munyaya iyoyo iye charumbira uyo ari kunzi atungamire nyaya dzacho ei ngaazive kuti mwana muduku mutete panyaya iyoyo ngaabvepo zvachose ngaainde iye muridzi wenyaya akatuma masoja anokumbira riregerero ari iye kwete kutumira vamwe vanhu kusindira vamwe hapana chavari kugadzirisa kana vachita saizvozvo hatimboferi tichi timbovatenderera kana ngavanyarare panyaya idzodzo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera totarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano rezimbabwe catholic bishops conference rinoti kereke yavo ichatevedzera zviri mubhuku dzvene mukubata vanhu vanorarama nehungochani Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti Britain iri kuronga ramangwana rayo mukutanga kudzika nzira nemikana yokudyidzana neZimbabwe mune zvemabhizimisi. Rimwe zvesangano rinomira varayiridzi rinokurudzira hurumende kuti itarisise nyaya yokuti vana vechikoro vasabhadhariswa mari yedzidzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Hwande, ndichikusiyai muri mumaoko meja yaguru Chris Gande nenhau dzeEastern Bale.